vamunyaradzi shoko maziro andinoita havasi memba yezanup f havamo mumagwaro emastructures ezanup f zvisinei kana vada kupindira munhau dzebato rezanup f dzebato risiri ravo ngavasacheme cheme kana vemubato iroro vavapindura nekuti paunoexercisa mvumo yako yekutaura ziva kuti wautaurira ane mvumowo yekuexercisa raiti yake nemvumo yake yekukupindura saka vamunyaradzi shoko vakadenha